manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 25/2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pachirungwa kwese nazvedu kana pakudzodzwa kwese ndopatichaona tiri kupreferi machange nati tiri kupreferi kozi zvakareba. Saka you may get towards the end of day somewhere there or tomorrow even tomorrow.
Burukota runona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira vanosungwa vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuNamibia uko vari kushanya kwemazuva matatu. Sangano reNational Peace and Reconciliation Commission rinonzwa zvinotyisa pamwe nekubudisa misodzi zvakaitika kune vamwe vanhu vakabatwa neguku rahundi kuKezi kumateveloland South. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC nhasi yasunga gurukota runoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira vachipomerwa mhosva yekuita uori. Mutoro wedu na Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Mpfumira vanonzi vatorwa kumba kwavo pakati peusiku nemapurisa ekomishen inorwisa uori vachinzi vane mhosva dzavakapara sachigaro weZAC amai Lois Matanda Moyo vabvuma kuti komishen yavo yasunga amai Mpfumira amai Matanda Moyo avo vanhu vamudzimai wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso Moyo vatiwo vachaburitsa zvakawanda mangwana sezvo vachiri kuferefeta amai Mpfumira nenyaya dzakawanda dzine chekuita neuori vachiti kutaura zvakawanda pari zvino kunogona kuvhiringidza kuongorora kwavari kuita nyaya dziri kupomerwa amai Mpfumira
pachirungwa kwese nazvedu kana pakudzodzwa kwese ndopatichaona tiri kupreferi machange nati tiri kupreferi kozi zvakareba saka you may get towards the end of day somewhere there or tomorrow even tomorrow.
Rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati ZAC inofanira kushanda zvakasimba isingatye kana ichizokwanisa kurwisana neuori munyika.
Notambira nemufaro kusungwa kwaitwa mai Mpfumira neveZimbabwe Anti-Corruption Commission. Asi mukufara uku masoedo ari kuramba akavhurika nekuti tinoziva kuti mai Mpfumira ihove diki chaizvo. Mugungwa rakazara makarwe ehuori saka tiri kuti panofanira kuti paonekwe kuti paitwe zvimwe kuti vari kuitawo huori vamwewo vabatwe kwete kuti kungobatwe kungobatwe munhu wani chete saka takamirira kuti tione kuti nyaya yavo ichafamba sei ende takaitarisawo sema gweta kuti ino ichafamba sei ende tinotarisirawo kuti panofanira kuti paitwe zvinhu zvakanaka zvisina kupindirwa neavo vanoita zvematongerwo enyika.
Amai Mpfumira ndo munhu mukuru wemuhurumende wekutanga kusungwa nekomishen iyi kubva zvayakagadzwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wapera. Vane ruzivo nedzimwe dzenyaya dziri kupomerwa amai Mpfumira vanoti amai Mpfumira vakatarisanawo nemhosva yekusafambisa mari dzemapenjeni zvakanaka kuNational Social Security Authority kana kuti NASA pavaimbova gurukota rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. pakambotaurwa nezvekusafambiswa zvakanaka kwemari yenasa iyi muparamende gurukota rezvevashandi pari zvino amai Sekai Nzenza vakaramba kuburitsa gwaro reongororo yezvakaitika kunasa vachiti nguva yakanga isati yakwana vachitura gwaro remashandisirwo akaitwa mari dzehurumende gore rapera muparamende mukuru muhofisi yaauditor and comptroller general amai Mildred Chiri vakaratidza kushushikanawo nemafambisirwo emari kunasa ukuwo boka revechidiki muzanu pf rakadomawo amai Mupfumira somumwe wevamwe vanhu vari muzanu pf varaipomera mhosva yeuori vanofanira kuzvichenura sangano remadzimai muzanu pf rewomen's league rakabudawo nechisungo chekuti vese vari kupomerwa mhosva dzekuita uori vaferefetwe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuNamibia uko vari kushanya kwemazuva matatu. VaMnangagwa ava vari kuperekedzwa negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo chiteshe cheZimbabwe chiri kuVelvis Bay icho chichashandiswa mukupinda kana kubuda kwezvinhu zvinenge zvauya nengarava. Rwendo rwavamunangagwa urwu rwakananganawo nemusangano wechipfumbamwe wekudyidzana kwenyika mbiri idzi mune zveupfumi uyo wakaitwa nezuro. Nhasi nyika mbiri idzi dzanyoreranawo zvibvumirano zvakasiyana-siyana zvakanangana nekudyidzana mune mapoka akasiyana-siyana. Urwu rwendo rwemutungamiri wenyika rwepiri kubva pavakatora chigaro muna 2017. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mudzidzisi mukuru paTswane University of Technology muSouth Africa, Dr. Ricky Munyaradzi Mukonza, vanoti rwendo urwu rwakakosha zvikuru asi havaone paine chinobuda muzvibvumirano zvose zvanyoreranwa pasi, vachiti zvichangofanana nezvimwe zvakanyoreranwa pasi kubva pakapinda vaMunangagwa zvisina kuzobereka michero. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMukonza.
Rwendo rwaita navaMunangagwa kuenda kuNamibia idanho rakanaka, asi chisinganyanyi kundipa chiedza panyaya iyi inyaya yekuti hurumende yavaMunangagwa kubva ichipinda mumasimba yanga ichingozivikwa ichinyorerana zvibvumirano nenyika dzakasiyana-siyana, asi chavandudza upenyu hwevanhu muZimbabwe hachisi kunyatsoonekwa. Saka nerimwe divi ndinoti zvakanaka, asi nerimwe divi handione chinonyanya kuchizoshandura upenyu hwevanhu nekuda kwezvibvumirano zvavanyorerana izvi, nekuti kumashure uko hazvina kumboitika.
Asi iko kuvepo kweukama pakati peZimbabwe neNamibia kwakakosha zvakadii?
Kwakakosha chaizvo, nekuti inyika dzinowanikwa mudunhu rimwe chete rinodaidzwa richinzi SADC. Pane zvakawanda zvinogona kuitika, pane zvematongerwo enyika, pane zvekurarama kwevanhu, kana pane zveupfumi. Zvinoda kuti nyika idzi batane dzishande pamwe chete. Saka kungodyidzana kwazvo chinhu chakanaka chaizvo chinoda kuti chiyemurwe, hapana dambudziko ipapo.
Tiri kuonawo kuti mukati mezvibvumirano zvanyoreranwa pane chibvumirano kana kuti memorandum of understanding yekudyidzana kwematunhu maviri anoti Okavango East yekuNamibia neMashonaland West Province yemuZimbabwe. Zvii zvamungataura pamusoro pekudyidzana uko?
Ndinoona sekuti chinhu chakanaka chaizvo kudyidzana kweMashonaland West neOkavango East, nekuti zvinoita kuti matunhu aya agone kuchinjana zvingangova zvinowanikwa kuMashonaland zvisiri kuOkavango East, uye zvinowanikwa kuOkavango East zvisiri kuMashonaland West. Saka pane mukana chaiwo wekuti matunhu maviri aya agone kuwana zvinoita kuti vaenderere mberi neupenyu uye vagone kubatsira vagari vematunhu maviri iwayo.
Ko, panyaya dzezveupfumi vaMukonza?
Panyaya dzezveupfumi hongu zvinogona kubatsira, asi dambudziko randinoona panyaya iyi ndeyekuti Zimbabwe yanga isiri kuprodusa zvakanyanya. Saka kusaenderana kwainoita nenyika dzekunze kusanganisira iyo Namibia iyi kunogona kunyanya kubatsira idzo nyika dzekunze kudarika iyo Zimbabwe.
Avanga vari vanongurura zvematengero enyika vari mudzidzisi mukuru paTswane University of Technology Dr. Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare muPretoria South Africa ne Studio 7. Bato guru rinopikisa munyika Movement for Democratic Change nhasi ratambira mutongo wedare High Court wekuti makambani enhau ehurumende eZim Papers neZimbabwe Broadcasting Corporation akatyora bumbiro remitemo yenyika nekuita basa ravo akarerekera kuZANU PF. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusoro pemutongo wakapiwa naJustice Joseph Mafusire mudare High Court kumasvingo nezuro panyaya yakakwidzwa kudare iri neFintin Trust nevamwe vaviri mutevedzeri wemutauri weMDC vaLuke Tamborinyoka vati mutongo uyu unotsinira zvavagara vachitaura pamusoro peZBC neZim Papers.
Tikangoti mutongo uyu waburitsa pachena zvakanga chigara chitaura mazuva ese kuti ZBC yakafanana nahefura anokanda pembe wokutanga kujoina imwe team ukata sabundiro remutemo runotaura ZBC inofanira kubata mapato ese zvakafanana. Inofanira kubata candidates ese zvakafanana nekumeka shuwa kuti coverage yavanopiwa kuma radio nekutelevision neZimbabwe Broadcasting Corporation yakaenzana. Izvo zvimbumbiro remutemo ragadzirwa navana eZimbabwe muna 2013.
Asi vati chakakosha pari zvino kuona kuti mitemo yezvekutapwa kwenhau yavandudzwa kuitira kuti makambani akaita seZBC neZim Papers ashande achitevedza bumbiro remutemo wenyika.
Chatiri kuita iye zvino navamurokera ngechekuti kutenderera muma media houses esari muno muZimbabwe. Takatanga nekuAMH last week, saka tichaenda mazuva ari kuteera kuhera kuti tichaenda kuZBC. Tinokukura navo nekuvaonesa pachena kuti honai zvekutaura bumbiro remutemo weZimbabwe, honai zvakataurwa neHigh Court yeZimbabwe. Tinoda kuona kuti kubvira pano tichienda kumberi varume ava vachatanga kuita zvimbumbiro remutemo reZimbabwe rakagadzirwa navana veZimbabwe vakariita affirming referendum musi wa16 May 2018.
Gweta musangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vakuda hove vaudza Studio 7 kuti vari kufara chose nemutongo uyu nekuti ndozvavagara vachitaura nekurwira kuti ZBC ishande isina divi rayakarerekera. Vahove vati mutongo uyu wasimbisa shoko ravo uye vachaushandisa mubasa ravo rekukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yezvekutapwa kwenhau kuti ienderane nebumbiro remutemo yenyika.
Tinovimba semisa Zimbabwe kuti mutongero uyu uchapa vanhu an opportunity yekuti vati vagare pasi vatarisise kuti ZBC neZim Papers vanobata sei nyaya dzino involve ma political opposition parties.
Asi vati pachine mutoro kuti pave neshanduko pamashandiro emakambani akaita seZBC.
Handifunge kuti ZBC or Zim Papers or even ZEC ichamuka mangwana yachinja the way vanonyora nezve opposition parties in Zimbabwe, but ndofunga importance yemutongo uyu will be kuti uchapa ma advocacy bodies akaita seMISA, seMAS nemamwe mabodies a starting point yekuti atange kugara pasi negovernment kuti kumbira ensure that ma reporting yatinoona ku Herald, yatinoona ku Chronicle, yatinoona ku ZBC ari balanced and ari fair.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo kuti tizwe divi ravo panyaya iyi. Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti sarudza dzihwinwe nekuti bato rapiwa mukana wekutaura pachivhitivhiti.
Politics hadziwiniwi pazvivhitivhiti. Politics hadziwiniwi manewspapers. Politics hadziwiniwi mukutaura, asi politics dzinowiniwa nokuvhotegwa. Iye zvino hapana munhu angapikisa kuti ZANU PF haina kuvhotegwa here, nokuti maresults aripo. Haugoni iwewe kunzi uchinjiwe mavhotero ako because chivhitivhiti chataura zvakati, kana kuti mutungamiri werimwe bato ataura zvakati, kana kuti muvakidzani wako wataura zvakati.
Vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavhekezera gumbo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo mutongo uyu wakanaka chose hauna zvauchabatsira nekuti sarudzo dzakatopera uye hauna zvauchasandura. Vati mitongo yakaita seuyu inofanira kuitwa sarudzo dzisati dzaitwa kuti ive nechekuita nesarudzo dzinenge dzichiitwa munyika. Vagumbo vati veruzhinji havafaniri kufara zvakanyanya vachiti hurumende inozivikanwa zvikuru nenyaya yekusa tevedza mitongo yematari ezimosha kunyange hazvo vasina kutaura zvakanyanya kuZBC nezimpapers mumutongo wavo Justice Mafusire vakati makambani aya anofanira kutevedza zvinodiwa nebumbiro remutemo masangano mazhinji emunone kunze akaongorora sarudzo akaburitsawo kuti ZBC nezimpapers dzaita basa dzakarerekera kune rimwe bato izvo zvakakanganisa mafambiro nezvakabuda musarudzo kurukotare zvemutemo vaziyambi siyambi vakatoudza paramende kuti hurumende ichagadzirisa zvimwe zvakataurwa nemasangano aya kuti sarudzo dzinouya dzisaite mutauro ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Dzangano reNational Peace and Reconciliation Commission rakanzwa nezuro zvinhu zvinotyisa pamwe nekubudisa misodzi zvakaitika kune vamwe vanhu vakabatwa negukura hundi kuKezi kumateweleland South. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Namwe madzimai ekuKezi mudunhu remateweleland South nedzimwe nzvimbo dziri pedyo vakawana mukana wekutaura zvakaitika kwavari uye zvavakaona zvichiitika kune vamwe vanhu panguva yegukura hundi pamusangano wakaitwa neboka reNational Peace and Reconciliation Commission NPRC pamapisa Growth Point nezuro. Pamusangano uyu uyo wakaitwa kure kwemeso nenzeve dzeveruzhinji uye vatapi venhau vachirambidzwawo kupinda mauri makomishina eNPRC akanzwa zvinhu zvinotyisa uye zvimwe zvisingataurike pamhepo zvakaitika panguva yegukura hundi. Mumwe wemadzimai vakataura pamusangano uyu avo vatisingakwanise kudoma nezita vakaudza vatapi venhau kuti vaive mhandara panguva yakaitika gukura hundi munzvimbo yavo yemadwaleni mugore ra1984. Vakati rimwe zuva mumwedzi wakukadzi panguva dzemangwanani munzvimbo mavo makabhombwa nemasoja achishandisa chikopokopo vakati mushure menguva masoja aya akazouya achikokorodza vanhu kubva mumisha yavo. Vakati pane vanhukadzi vane chitsama kusanganisira ivo vakarohwa uye vakabatwa chibharo uko vamwe varume vane chitsama vakaurayiwa musi uyu. Amai ava vakati vakafara kuti vakawana mukana wekutaura zvinhu zvavanga vasingakwanisi kutaura kwenguva yakareba.
Because no vatonyatsoona kuti nyangu vasina kuuya kuzotipa ruregerero kubvumira kuti vanhu vanyatso taura nenyaya iyoyi zvotisunungura mumweya medu kuti nyatsoita kuti toregererana zvingaita because tiri vanhu wani saka tozvitora tichidaro. Asi chikumbiro chatinokumbira kuti ngavationere kuti chii chavangatitiirawo chinonyatso kuti tione kuti for sure vari kukumbira ruregerero nezvavakaita nyangu tisingafeta kukangana kuti takafirwa nevanhu vedu. Asi kana munhu achiratidza kuti anokumbira
mwe makomishina eNPRC amaineti musanhu vakabvuma kuti zvimwe zvakabuda pamusangano zvange zvisingagoneki kudzokorodzwa paruzhinji. Vakati musangano uyu uri kuitwa mushure memumwe musangano wakadaro wakaitwa kuCholocho pasi pechirongwa chavanoti Safe Spaces for Women icho vanoti chakanangana nekubatsira kuti vanhukadzi vataure zvakaitika kwavari vasingatye.
Tisati tatara kuita rimwe basa mumacommunities medu seNPRC takaona kuti zvanga zvakanaka kuti titange tanzwa kumadzimai vamwe vechidiki vamwe vakuru vanogona kunge vakanyatsoafektwa nekukura hundi kuti tinzwe zvavanoda kuti kukomisheni tiite kuti vakwanise kunyatsonzwikwa zvavanoda zvakare kuti tigadzirise kuti vafile safe kuti vange vachishanda nekomisheni.
Amai Eunice Mwindi Dure vanovesa dunhu Mwindi pasi paishe masuku kuKezi kwekare vakati musangano uyu wakabatsira kukura nzira yekuti vanhu vakwanise kupora maronda avainawo nekuda kwegukura hundi vachitiwo zvakakosha kuti avo vane chekuita negukura hundi vatambanudze maoko avo vapinde muvanhu vachikumbira ruregerero kuti pagokwanisa kuve nerunyararo rwechokwadi.
Lava vasisese khona Mwari angabona kale kulimende sondela kiwo angabona sondela
kunekukura hundi vachiri vapenyu kana vakaona hurumende ichibirawo padzidze navo ichivaratidza urudo ichiratidza kuti nyaya inovabatawo zvinogona kuvabatsira kuti vawanewo kuregerera. Kana vakaita zvegukura hundi izvi vakauyawo kuvanhu vakanyatso kutaura zvakaitika vanhu vakapuwawo mukana wekutaurawo zviri pasi pemwoyo wavo zvinobatsirawo kupodza maronda.
Amai msano wakati chirongwa chekuto zakaitika panguwa ya gukura undi uye zimunguwa zakaitika mirijongai neche kuitenezo matongeru wenyi kazita uwe chaka kosha sezo chichibati rao gadzirisa kunyunyu takwe vanu pamsoro penya ya inzi.
Atiko nekuwa kanyika edu kana tizu kudakura mpataka fukiza hapu kati kitu zakaitika sunafitika. Tizu kufani wakuto zokera hako enemar waziro azo nekushata kwa azo asiti kwa nisekungo shugurisa pacheni. Macheme ranga chita mazina imunu ano tutalisa kuti tukuda mukana wekuti tigare pasi titarise zvakakanganisika zvose tibvume kuti zvakakanganisika asi tigogona kuvaka nyika yedu takatarisa kumberi.
Makomishina ya NPRC aenderera mberi nekunzwa kubva kune vamwe vanhu munzvimbo yekezi nhasi uye vanotarisirwa kuzoita mimwe misangano yakadai muvulawayo vasati vaenda kudunhu reMidlands. Masangano anorwira kodzero dzevanhu kusanganisira remakereke reCatholic Commission for Justice and Peace akaita ongororo munguva yegukura hundi akabuda kuti anodarika zviuru makumi maviri vakaurayiwa munguva iyi. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taurai Shava.
Kusungwa kwegurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Prisca Mfumira kuri kutambirwa nenzira dzakasiyana siyana munyika. Vamwe vanosanganisira mumwe mukuru wechidiki mubato rezano PF waLouis Matutu vakambonyunyuta nezvekusasungwa kwavo. Vatumira mashoko pa Twitter vachitenda sachigaro wezaki amai Louis Matanda Moyo vachiti ndiye sachigaro anogonesa akadomwa kutungamira komisheni iye. Vane pfungwa dzakadai vanoti zvaitwa zvinoratidza kuti zaki ine meno. Asi vamwe vanoti chakachenjedza ndo chakatanga vachiti vaneta nenyaya yekuti vanhu vanosungwa asi vachizoregedzwa. Vari kuti hapana zviripo, vari kutiwo hurumende inofanira kuburitsa magwaro maviri anoratidza kusafambiswa zvakanaka kwemari kuNational Social Security Authority kana kuti kuNASA. Rekutanga rakaitwa nekambani iyi rinonzi NASA report uye rimwe rechipiri rakaitwa neofisi inoongorora kufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Auditor and Controller General. Magwaro aya aifanira kuburiswa kuruzhinji uye kudare reparamende kubva kare. Asi padande mutande ravo reTwitter nhasi vezaki vati vane gwaro iri uye vari kuripenengura kuti vazoona kuti vakanokora mari zvisiri pamutemo vasungwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo uye gweta vari nhengo yezano PF vatinomudaishe Chinyoka. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChinyoka.
Chokutanga ndicho kuti semagweta handiti tinoti kusungwa kwemunhu hakurevi zvizhinji kuzviko kuti pane nyaya dzaanogona kubetsera nadzo kumapurisa kana kune vanenge vamusunga. Saka zvose zvatinotaura nhasi tengatitangirei pakuti hatisi kuda kukurumidza kuti izvo wasungwa wose une mhosva handiti. Bati zvazvinoreva ndezvokuti izvo mai Mfumira imemba wekabineti ndiminista. Zvazvinoreva padonzo ramunangagwa rokufambisa nyaya dzehuori ndezvokuti izvo kunanya takatarisa pazaki inonzi ndiyo yavatora havana munhu wavari kutarisira kurega kubata. Kana pane umbowo hunotaridza kuti une zvaakaita hapana munhu unoi uyu wanyanya kuita shefu zvishoma maybe atoreki. Kana umbowo huripo zvinoita sokuti chii vanhu vari kutoreka.
Touyawo kwamuri vaMoyo, tichitarisa zvaitwa izvi zvinorevei kwamuri imi sevashandi?
Isisu sevashandi patiri kutarisa nhoroondo yezviri kuitika munyika hatisi kuona kuti kusunga kwamai Mfumira zvinoreva kuti hurumende kana kuti vanotungamira vane urongwa yekupedza huori. Hazvisi kureva izvozvo. Nechikonzero chekuti pahistori yedu tisati tamboona vanhu vanotozivikana kuti ndizvo zvavanoita vachisungwa vachioneka vane mhosva, tinongoonzwa kuchete kuti amboto ane mapurisa uye aenda kukoti kairi katatu abuda Saka hatisi kuona kuti zvingangoratidza here kuti hurumende ine chido.
Vachinyoka.
Chinone chandicho kuti kana vanhu tichibva kune chimwe chinhano, tine vanhu vazhinji vasingagoni kubvuma kuti zvinhu zvachinja. Vanoda kuobvuma mushure mokunge hameno kuti chii chaitika. Vamunangagwa nyaya yokuti izvo vanhu vari kusungwa vasingaindi kujere, handiti haisi news kwavari. Inyaya nenyaya yokuti vanhu vanosungwa asi nyaya hadzina kwadzinoenda haisi news. Ndo zvakakonzera kuti musi wa 31 January vose vanga vari vezaki vakabva pabasa, vose zvavo, vose, nokuti hapana chavaiita. Saka zvinotaurwa izvi kuti hatisati tazviona ndizvo chaizvo zvakakonzera kuti purezidendi vati kana musingagoni basa madii kumbomira ndokubva vamira. Handiti
vamoyo, zvii chaizvo zvamurira kuti zviitwe kuchitarisa iyo nyaya yekunasai?
Tati tiri kutarisa nhoroondo nepatiri kubva, tange tisati tamboona kuti hurumende ine chido kana iri kuratidza kuti ingapedza uori.
Todzoka kwamuriwo vachinyoka, pane nyaya yanga ichichemwa-chemwa nevakawanda munyika kuti kunasa ikoko kwakaburiswa rimwe gwaro kana kuti ratingati forensic audit report, asi kusvika pari zvino haisati yaendeswa kune veruzhinji. Vamwe vari kuti hurumende kana yakurwisa uo rinofanira kuburitsa pachena iro gwaro irori. Munoti kudii nemashokwani?
Ngatiti sokufungidzira dzevanhu vasati vasikamwa nesu voruzhinji kuti varimo muripoti iyi, vanhu vokuti umbowo hwokuvabata nahwo maybe huchiri ushoma. Handiti zvinogona kuti vanogona kuti ngatimbomirai kubudisa kusvika tava chii, tava panzvimbo pokuti kana tikazobudisa ripoti hazvizokanganisi kufeya dzimwe nyaya. Handiti munozviona. Chakashata ndechokuti tiudziwe kuti kusvika rini narini ripoti iri harivui. Ndo zvakashata.
Vamoyo, petai henyu chirongwa ichi tichitarisa nenyaya yegwaro renasa.
Maonero edu akatokosha kuti gwaro iroro riendeswe mupublic. Isisu kumaorganization patiri kubva tiri vamwe vakasimudza nyaya, tiri kufungidzira kuti zviri muforensic audit report. Saka tinenge tine chido chokuona kuti zvatakataura nevanhu takambovanongedzera havapo here paripoti iyoyo, nekuti tinoda kubudisa kaumuumbo hwakawanda.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta uye vari nhengo yeZANU PF tinomudaishe Chinyoka vachitaura vari parunare kuGweru muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Tereri musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa urongwa hwekuvandudza mutemo wekuroorana munyika kana kuti marriage bill. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Rongwe yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika, amai Priska Mupfumira, vanosungwa vachipomerwa mhosva yekuita uori. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuNamibia uko vari kushanya kwemazuva matatu. Sangano reNational Peace and Reconciliation Commission rinonzwa zvinotyisa pamwe nekubudisa misodzi zvakaitika kune vamwe vanhu vakabatwa nekukura hundi kuKezi kudunhu reMatabeleland South. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko hizika tuisenda bako VOA Ndebele.